Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 27 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yeCyclone Idai konetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muna Chikunguru gore rapera inoraswa nematare edzimhosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakashayikwa padutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai vanodarika mazana matatu kwave kutora nguva yakareba nekuti hurumende haina zvikwanisiro. Vagari vekunzvimbo dzechipinge nechimanimani vanoti hakuna motokari dzekubvisa matombo makuru anofungidzirwa kuti akatsikirira vanhu kanawo imbwa dzinokwanisa kufunidza panenge paine mitumbi yevanhu kana kuti macadaver dogs. Mimwe mitumbi iri kuwanikwa haichazivikanwe nekuti inenge yaora zvapawo kuti hurumende ikumbire chikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST kuti chizobatsira kuvheneka mitezo yemufi kana kuti kuita DNA. Nezuro, South Africa yakazivisa kuti yainge yotumira imbwa kuzobatsira kutsvaga mitumbi yevanhu kuChimanimani nechipinge. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti madzishe nemasabhuku uye hofisi yamudzviti vanofanira kubatana vonyora mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakashayikwa ava. Zvikoro makumi masere zvakakanganiswawo zvakanyanya nedutu mupengo iri. Nhasi vakuru veEuropean Union neUnited Nations munyika vashanyira chimanimani vakati vari kunetsekawo zvikuru nemitumbi yevanhu isati yawanikwa kusvika pari zvino. Vativo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi anonetsa kuti vanhu vakwanise kufukura pavanofunga kuti pakatsikirirwa vanhu nekuti matombo ari kungangu semuenzaniso akakura zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vanotivo vafa kusvika pari zvino vava kusvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vamwe zana nemakumi masere nevatanhatu vakakuvara pane vakakuvara apa makumi matatu nevasere vachinzi vakakuvara zvakaipisisa. Vamoyo vativo mhuri dzinodarika zviuru makumi mana dzakatarisana nenzara nekuda kwedutu mupengo iri. Nhasi nyika dzakawanda nemasangano akawanda anga achienderawo mberi nekupa Zimbabwe rubatsiro runosanganisira magumbeze zvekubikisa, migomo, mamosquito nets nezvimwe. Asi veEU pamwe nevesangano replatform for youth development rinoshanda kuManicaland vanoti vari kushushikana nemashoko ekuti pane vamwe vaakuita zvematongerwo enyika panyaya yekugoverwa kwechikafu. Asi veEU vanoti nhasi havana kuona havo izvi zvichiitika asi kuti vangawanzwa mashoko ekuti zviri kuitwa. Bato reZANU PF ndiro riri kupomerwa mhosva yekunyima vanopikisa chikafu. asi vakuru vebato iri vari kuti vari kungobatsira nemotokari dzekutakura chikafu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji nemamiriro akaita zvinhu kumanikaland.
Tine musangano wekugadzira izvozvo, Ministry of Health ichishanda ne National University of Science and Technology. Tade tihavaindise vanhu vanoita DNA vokunasti vakambotibatsira pakamboita imwe njodzi kuwesekisedu kuvanhu vatsva zvebeyond recognition. Last time pazvakava zvaitika kumvuma, it took us more than 3 months to identify mapoti. But nenyaya yeDNA yaakugona kuitiwa nenasti kuda netimwe university kune imwe institution iri munomutown futi muHarare, tinofunga kuti kana ivavo vakamobilizewa vakainda, kana mitumbi yawanikwa, DNA inoita nekukurumidza.
Ko vamwewo vana veZimbabwe vangadai vakateerera tiri kunyanyotarisawo nevamwe vari kunze kunoko, zvii zvamukati zvinodiwa kuti vabatsire vamwe vakawirwa nedambudziko? Zvii zvinganzi zvamukati muri kuda nechimbi chimbi?
Tinofungidzira kuti vanoda kubatsira zvikuru sei vedu vari mudiaspora, tinofunga kuti kana vakatumira mari ukafonera kuofisi kwangu 263-242-793-808, ivavo munopiwa nhamba yekuministry of finance. Ndokwatakati aiwa mari yese president vakati toda kuti kana zvinhu zvaitika njodzi seizvozvi mari yese ive accounted for nokuministry of finance. Ndo vanozoti inoda kushandisiwa nokuministry kwangu, inoda kushandisiwa nokuhealth, kusocial welfare, kuti accountability ive straight. Vanoda kutumira kana dziri magoods, vanotumira kuministry kwangu ikoku. Tine holding house yataisa kuManyame kuitira kuti Manyame air base, kuitira kuti kana zvine zvauya nendege zvongouya zvichichengetwa ikoko. Kana zvobva ipapo zvinoenda kwaMutare. Tinoitira kuti kana muchiuyisa zvinhu zvinobva kunze zvichiuya foiyo icyclone, zvinenge zvichida kukliwa kucustoms, ndeikoko ndio kwataseta masystems okuti akliwe. Kana zvichiuya nekumaborders, toti kuda vari kusouth africa kana vari Botswana, hokunanozambia vadotumira vari kuoutside, tinozvikliya futi kumaborders zvouya muno muHarare tozozviindisa sezvine zvichikodzera kuti zviinde.
Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku kuti tinzwewo zvavari kuona nenyaya yekupiwa kuri kuitwa vanhu chikafu.
Zviri kunyakutirwadza pari zvo nechekuti veruzhinji kusanganiswa vamwe vagari vemuchipinge chimanimani vari munyika muno masangano akazvimirira ega vanga vachitipa sapoti yakanyanya. Yatingati sapoti kubudikidza nezvekudya mabasics, sapoti kubudikidza nezvekunwa, zvekufuga nezvekurara. Asi chikuya kwazvaita nekuwanda kwazvaitawo kuchinhu chaa kutanga kushungurudza vanhu chekuti pane vava kutanga kuitawo utungamiriri huri local hwekuda kunzwisa kuti avapihwa zvakawanda, avapihwa zvishoma zvaa kupinza nyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvakati zviri kutirwadza. Asi kuti kada titende maZimbabweans nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kubatsira kuti dambudziko recyclone idai rive rakareruka zviri nani.
Munganyatsojekesa here pamuri kuti apa pane vaakuita zvematongerwo enyika? Ndaanani chaizvo vaari kuuya vachipindira munyaya yekupawana chikafu?
Nyaya iyi hatingati haisi nyaya itsva. Pese panotorwa nyaya dzechikafu, vanonyanya kutipa dambudziko ndevanoita zvematongerwo enyika vari kubato riri kutungamirira rezanosiye. Pari zvino tingati panga pane makakatoni akati kuti anga akatanga pekutanga nevanhu vari vakawirwa nedambudziko veruzhinji, vanhu vasingaonekwi vari chinzi vanganzi ndive bato iri kana bato iri. Rinongoziva kuti pamushavo pakashayika mai nababa, pamushavo panoshayikwa mwana, apa pane imba dzakabva marata, ava vanga vakadai. Ndo madambudziko maonera atinoita vanhu vanenge vasina mafeshi zvatingati ndo mapolitical feshi. Asi tikuona kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vezanupevu ndo vari kuona sekuti vanofanira kuti vave nechekuita nedistribution. Ivo vachitaura kwatiri vanenge vachiti no murugunya kushandisa social media kuti ana zvinhu zvakawanda zvekuitika saka inenge iri nzira yavo yekuita counter social media saka ndingangoti muchidimbu tiri kuona nezvematongerwo enyika vakarekera kudivire zvanupiefu varivo vari kunyanya kusimukira kumberi kuti vange varivo vatungamiririzve pakuti opihwa neasingapihwi ndiani
mukuru wesangano replatform for youth development vaclarice madhuku vachitaura vari parunare kuchipinge Nyangwe hazvo hurumende yakabvisa mutero wezvikamu zviviri kubva muzana weelectronic transaction tax pakutengwa kwefodya varimi vari kunyunyuta kuti mutengo wefodya uri kuramba uri pasi asi vemisika yefodya vanoti mitengo yave kukwira kana zvichienzaniswa nemitengo yaivepo pakavhurwa misika iyi svondo rapfuura Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Pakavhurwa misika yefodya nechitatu chapfuura, varimi vakawanda vakabvisa fodya yavo pamusika nekuda kwekuti mutengo waive pasi zvakanyanya sezvo vanotenga fodya vaigunununa kuti vaizorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwemutero weelectronic transaction tax pakutenga fodya. Asi zvichitevera kubviswa kwemutero uyu svondo rino, mitengo yefodya haina kukwira zvakanyanya izvo zvisiri kufadza varimi. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika yefodya inoratidza kuti varimi vakawanda vachiri kugunununa nemitengo iyi mumwe murimi wekukazangarare kukaroi valast kawani vaudza studio 7 kuti vanoona sekuti mitengo yakaderedzwa nenyaya yekuti madhora ekuamerica haasisina kufanana uremu nemaRTGS dollars
ndiri kuona sekuti kuretwa kwatakaitwa kuti mari yatutengerwa nayo iri US payakaretwa varubva vafunga kuti murimi arota mari sterike saka vadzikisa mari US
mumwe murimi vanomo sakala avataura nestudio 7 mushure mekutengesa fodya yavo pamusika wetobacco sales floor vati mutengo wange uri pasi pewavange vakatarisira
zviri nani bat hatikutsikana nemapurisi acho mapurisi acho akadzika zvisinga
mari iri kuuya iri kunzi iri kuya iri paRTGS tandakapromisa topiwa US kapai but US racho harisi kubuda iri kunzi iri kupiwa 100% yeRTGS
Nasi mutengo wepasi paTSF wange uri dhora rimwe chete pakirogiramu kana zvichienzaniswa nemasenzi makumi mashanu pakirogiramu pakavhurwa misika svondo rapfuura kumusika weboka tobacco floor zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka uye vanoona nekufambiswa kwebasa pamusika uyu vaMoses Byers vati vese vanotenga fodya vave kuuya kumusika wavo zvichitevera kugadziriswa kwezvichemo zvavo nehurumende
pakanga paine nyaya imwe yakanga iripo yanga iri yetaxi kunge yakaiswa nehurumende saka ndinodaira kuti mabayazi vakanga vasingawirirani nazvo nekuti zvaizobudisa dzimwe mari dzakati wandei mubhajeti mavo asi vakaenda vakanotaura nehurumende hurumende yakatibatsira yakanzwisisa ikatiregerera ipapo saka ndiyo yakanga iri nyaya hombe yakanga iripo asi nyaya iyi yakagadziswa
vatiwo kuwanda kwevanotenga ndiko kwave kuita kuti mutengo wefodya ukwire pamusika wavo
zvasiyana svondo rakapera average highest average price yedu yakanga iri $4.65 now izvinezvi taona mapurisi makwira akuma $4.70-$4.75 yepasi akatanga ari ma$0.20 asi iye zvaakwira akuramba achikwira highest yataona izvezvi lowest yanga iri kuma $0.80 saka zvinoreva kuti pane difference $0.60 iri ipapo
mumashoko avo atsigirwa nevamwe vanotenga fodya vabayas vati mutengo wefodya unenge wakadzikira pamazuva ekutanga sezvo varimi vachitengesa mhando yepasi vachiti vanotarisira kuti mitengo iyi ichakwira zvinofadza varimi zvichakadai varimi vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti bhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe netobacco industries marketing board vakadzokera kumashure pachibvumirano chavaive vaita chekuti varimi vaizopiwa imwe mari yavo ari madhora ekuamerica imwe iri maRTGS zvichitevera kuvhurwa kwemisika yefodya varimi vave kupiwa mari yavo yese ari maRTGS asi vachipiwa mikana wekutenga madhora ekuamerica kumabhanga avo kana vachida kuita izvi gore rapfuura zimbabwe yakawana mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuamerica kubva mukutengesa fodya kunze kwenyika asi gore rino mari iyi ichadzikira sezvo imwe fodya yakaparadzwa nezuva uye imwewo ikaparadzwa necyclone idai ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Chikamu chezviviri Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti ichamisa pamberi pematare edzimhosva vaimbova mukuru weInterpol vaMeng Hongwei vachipomerwa mhosva yekushandisa zvisiri pamwero mari yehurumende uye kushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. VaMeng vakashayikwa kuti vaivepi muna Gunyana gore rapera apo vaishanyira kumusha kwavo kuChina kwakare vachibva kuFrance uko kune muzinda weInterpol. Beijing yakazobuda pachena ichiti yainge yakavachengetedza ichivapomera mhosva yekutambira chioko muhomwe. Nyaya yehutano yadzoka zvakare kuva chinhu chiri kutaurwa zvikuru nemapato ezvematongerwo enyika muAmerica panguva iyo hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump iri kukurudzira kuti mutemo inoita kuti veruzhinji varapwe nyore weAffordable Care Act ubviswe, ukuwo bato rinopikisa reDemocratic Party richironga kusimbaradza mutemo uyu. Mutemo uyu wakatanga kushanda muna 2010 apo vaBarack Obama vaive mutungamiri wenyika yeAmerica. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kugara zvakabatiraura maoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoti zviri kuitwa nezvizvarwa zvemunyika iyi. Izvi zvinotevera kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoshanda sevatyairi vemarori mahombe muguta reDurban kutanga svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Izvi zvinonzi zvakawedzerwawo mune dzimwe nzvimbo dzakaita seMpumalanga neCape Town. Vamwe vari kupomera vakuru vehurumende vemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe nemutedzeri wegurukota rezvemapurisa vaBongani Nkogi mhosva yekukonzeresa kurwiswa kwevasiri vemunyika iyi kuri kuitika uku kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura. Kurwiswa kwevabva kure uku kunonzi kwakasiya vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vasina pekugara muClay Estate pedyo neDurban mushure mekutiza dzimba dzavo. Vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vanogara mumusha weKenville vanonzi vakatizawo misha yavo nemusi wesvondo mushure mekurwiswa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi kunyange hazvo ari kunzi mune dzimwe nguva ari kubatsira kudzivirira vasiri vemunyika iyi kuti vasarwiswa. Mochikamu chedu cha atino tarisa zvirikusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvirikune dzimwe nyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muchikairi wemarori vaPatrick Makuwaza avo vari muDurban South Africa kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvara nhasi tingati zvinhu zvine zvakati nyarare nyarare. Asi dambudziko riri kunoita nderekuti hatingabva tati zvinhu zvanyarara nekuti vakomana vacho vanogona kungosangana nevo pakona vongokuita zvavanokuita vombva vakusiya ipapo. Saka dambudziko rinozongosara rarako wega iwe nezvaunenge waitwa ipapo. Vamwe vanogona kuzvizivawo ndozvaitika, asi pari zvimwe tinogoti situation yacho zvai yakati nyarare but muri kutyisa kufamba famba. Vakomana ava vanongoti kana usiku chero nguva yavangofunga kuti vaite zvinhu zvavo vanongotanga kuita zvinhu zvavo. Tingati hazvina kuti ungati ungazvigadzirire kana kuti ungazvidii, zvinongoerekana zvangoitika anytime any moment. Saka ndezvokutongoti iwo munhu pachako wega unofanira kutongogara wakagadzirira kuti anytime pazvinenge zvatongoitika wotongoita action, nekuti akutogara mapepa zvese nezviri important zviri muhomo kuitira kuti vakatanga wongotizawo siya mota yacho yevaridzi yakamira uchienda.
Saka nyaya yehombe chaiyo ndeipi iri kuita kuti murwiswe?
Nyaya hombe ndemabasa ndo yanyanya kunetsa, nekuti vakomana vekumba uko vari kupindawo muno muchokwadi vachitora mabasa nesituation iri kuba kwedu kwaina kumira zvakanaka. Saka muno muti akupinda tichitora mabasa, munin'ina wangu akashaya basa kumusha, ndinokomudedza kuti munin'ina huyo panapa ubate nepapa. Saka manje nouwandu manje hwataita kuti makambani mamwe tinenge tiri kana 30 kana 40 tiri wekumusha tega, vanobva vaona kuti tanyanya kuvatorera mabasa. Saka vakuzama kuda kuti rwisa rwisa kuti tisiye mabasa acho. Saka vari kupinda mumakambani mamakambani vachitisa, vamwe vachitaura nevarungu vacho. Saka zvinhu zvacho tingati izvozvo hazvina kumira zvakanaka.
Saka vari kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe chete here kana kuti chero munhu anongori chizvarwa chekunze kweSouth Africa?
Vari kurwisa zvizvarwa zvese zvisiri zvemuSouth Africa, asi vakanangana navo chaivo chaivo vari kunyanya vatorera mabasa chaivo chaivo vakomana vekuZimbabwe, nekuti ndo vanenge vane uchenjeri hwokufambisa marori aya. Vanenge vane uchenjeri hwokuti vakatumwa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzinonetsa kusvika, vanoshandisa mambozhanhare ava vachitarisa pamasocial media kuti vasvike panzvimbo nekukurumidza vasingarasikirasike. Saka varungu vacho muno muDurban vanowanikwa vachifarira vakomana vokumusha chete, vakangonzi vati mukomana abva kuZimbabwe vanoziva kuti basa ravo rinofamba zvakanaka. Saka ndo hondo yatiri kunyanya kurwisana nawo. Iwo vakomana vacho muno vari kurwira mabasa acho, vakapinda mumakambani macho vachinzi vatestwe marori acho zvekare, vari kutadza kumadhiraivha marori acho vachiita matsaona munyika mavo. Saka vakomana vokuZimbabwe vari kuonekwa vachigona basa. Saka tiri kunyanya kutora mabasa munzvimbo yeDurban muno.
Mapurisa ari kubatsira zvakadii mudambudziko irori?
Nhau yacho vajonga kandimire tinganyepe kuti titi mapurisa angabatsire kusvika pachidanho chipi, nekuti nhau inotika ndeyekutiwo pakanzi paitika hondo panapa patorwa mota yatorwa makii yapazwa kana mahwindo kana dhiraivha akuwara, mapurisawo vanongomhanya vachisvika panzvimbo sebasa ravo ravanonzi vavaiti. Asi taitochema kuti dai iyo hurumende yachona yagona kuti yagara pasi naiwo vakomana vacho vemunomu naiwo varungu vacho vatinoseenzera nesu vachono tayanana taona kuti way forward ndeipi, nekuti izvozvo takungogara takabatira hurawo maoko, nekuti hatizive kuti ukatumwa kubva mukambani uchienda pane imwe nzvimbo unosvika here kana taudzoke, kana mhuri dzedu takutogara tatodzidzisa kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwatiri kushanda kuno.
Asi mati mamboedzawo here kugara pasi naivo vemusouth Africa iva vari kukurwisai?
Nhau inonetsa vajonga kandimirei nhau yezita rinonzi foreina. Kana uri muforeina mukati memwe nyika unenge uchionekwa semunhu asina kana kodzero yekutombofamba munzira dzemugwagwa kana kudya chemo kana kuita chimwe chinhu.
Saka pane vakaurayiwa here kana kukuwadzwa mukurwisana kwanga uchitika ikoko?
Hondo iyi haina kutanga nhasi vajonga, hondo iyi yatone time. Vakomana vemunomu vajonga kandimire vanouraya, havatei zvokutamba, vanopfuura neputi. Vanopfuura, havatye kuuraya munhu. Kuuraya munhu hachisini chinhu chityisa muno muSouth Africa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaPatrick Makuwaza vachitaura vari parunare muDurban South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu veStudio 7 pamadandemutande edu akasiyana-siyana kana kuti social media. Regai tinzwe zvavataura naMavelas Muhlanganya uye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu yeishona nasi tangatiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo rehurricane Idai.
Mutaura naGift Masipeka.
Ndimukoma makanyora chimbo ichi checyclone Idai.
Chokwadi ndindakachinyora nechimba.
Makadiko.
Kuna simba wanzazi, makadi zei.
Aiwa, tiri wadi chii chakaita kuti mufunge kunyora rwuyo urwu?
Chakaita ndinyanyo nyora rwumbo urwu, inyaya yekuti ndakatarisa damage yakakonzerwa ne cyclone Idai. Ne kufa kwakaita vanhu vazhinji. Zvakandibata ndikanyaona kuti manimani inzvimbo iri too remote. Inotodawo voice inotizibatsira kuti zvisvike kumativi mana enyika kuti vanhu vazive kuti kune kuruva rubatsiro. So basically song kamboa kanonyanya kuda kutaura nezvekukumbira rubatsiro kune vanhu vari pasi zuva vese kuti titarisewo chimanimani tipo nefo. Uye zvakare ndobva kuchimanimani ndakazvarwa ikoko. Ndine vamwe vanhu vakatofawo patsaona iyo yese.
Makambodzokera here kana kumushure metsaona iyi?
Chokwadi ndakaenda ndikaona zvinamira zvakanaka tikatifamba netsoka kuti kwanise kusikagumba nokuti ndakatofirwawo nehanzvadzi nemukwasha pamwe chete nemuzukuru vakaenda tikatosvika tikatonotsvaga kwataifunga kuti unedani godaro vachiwane kumbati takavashayo. So zvinhu zvakanditumawo kuti tide collab on the corporate world ne world at large once wo chishemo chedu sechimanimani.
Imbotitsenhurai mbijana chimbo chenyu ichi.
Ndouya kwamuri pasi pezuva, ndouya kwamuri vana veZimbabwe. Tokumbira rubatsiro sechimanimani, tokumbirawo karubatsiro sechipingewe. Shuga iyo inobatsirawo mumwe munhu. So tatingati ndozviri mukambo.
Zvakakutorerei nguva yakareba sei kuti munyore
gumboro harinawo kana runguva rwatomhonitorera nekuti zvinhu zvakanga zvaitika information yese inenge ichidiwa nezvinhu zvakanga ada kuti zvinge zviri mukambo zvanga zviri pachena zvaionekwa nyambo nemifananidzo nezvinha zvatakaita. Saka zvinombonitora kana zuva rimwe
nyangwe chipinge inochema Jehovha Marita Padara.
Vakauya dutu rine mvura ndokuparadza misha yedu. Vakauya dutu rine mvura ndokuparadza zvipfuwo. Ndokuuya dutu raityisa ndokuparadza hama dzedu. Hama dzakaparara varumewe vanhu kuparara semuka. Zvinhu zvakapera varumewe semazuva ano. Mari pindirai pakadai, Ishe pindiraivo pakadai. Matibaya pamoyo nefumo rinorwadza. Amatabaiwa pamoyo nefumo rinorwadza. Asi yatirasa tariro, atirasa tariro.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, uko zvarwa zvisiri zvenyika iyi zviri kurwiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguva idea pera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yetropical cyclone Idai kuchipinge nekuchimanimani kuonetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro kuri kuita hurumende. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa yokandwa yoraswa nedare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko zvitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheshona na 6 mangwanani mangwana. Iko zvino ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzeIsindebele. Anokuonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhla ka 27 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali bagqida izimali zama-diamonds bebhilida ibadla kunesikhanyiso ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga, akusela mitshina. Kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo, kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukulisa abantu abatyekiselayo.
Ezinye izidumbu zabantu abafele kungozi yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina yokwenza lumsebenzi.
One of the challenges that we have realized with the local Met Service when they give an early warning.
Esesikunanzelele ukuba lapho abezomkhathi besethula imibiko yabo, abalayo indlela eyiyo abayisebenzisayo etsho ukuba nxa sekumele kuthunyelwe umbiko wokulimukisa uzimbabwe.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi sezikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise indlela zokulimukisa uzulu ngengozi eyabe isiza ikakhulu ephathelane lezomkhathi. Amalunga ekomiti yedale lePhalamende e-Standing Rules and Orders Committee apotapote esigabeni zeManicaland leMaswingo namuhla ehlolisisa umonakalo obangelwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye zezidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho uCyclone Idai eManicaland ezibikwazi sedlula amakhulu amathathu zilokhu zingakagetshwa zakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ukuze zingcwatshwe kakuhle ngesizathu sokuthi uhulumende uthi akalayo imitshina yokwenza lomsebenzi. Ezinye zezidumbu lezi zimbokothwe izinkalakatha zamatshe athwelwe ngamanzi adinga ubungcithi obuthile ukuze asuswe. Iziphathamandla ze-European Union ezethekelele eChimanimani namuhla zithi akulandlela yokukhipha izidumbu lezi ngobunengi okwamanje. Lanxa kunjalo izimuli ezilahlekelwe izihlobo lokhe ziphanda ngezandla zikhipha izidumbu lezi loba nje kungelula. Uhulumende uthi inani labafele kusehlakalo lesi okwamanje likukhulu elilodwa elilamachumi afika posi ayisishiyagalombili 179. Iziphathamandla ze-European Union leze-United Nations ezethekelele eManicaland zithi zikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi amalunga ebandla le-ZANU-PF ancitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abakhukhulelwe imizi i-cyclone. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo bathi sebehluthunelwe umsebenzi wokwaba ukudla lokhu ngamalunga e-ZANU-PF. Imuli ezidinga uncedo oluphuthumayo eManicaland zibikwa zidlula inkulungwane ezingamajumi amane 40,000. Siqoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ngalolu daba.
sokutshengisela phela ukuthi vele asikaguquki ukusuka ku-1980 lapho ezaziswa khona uzibuse. Uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali, bagqeda izimali zama-diamonds, bebhidliza imali akunasihanjiswa ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga, akusela mitshina. Kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo, kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuluza abantu abatshengiselayo. Hhayi, akulunganga lokho.
Khona kuyini okubenqabela ukuthi bacele usizo kwamanye amazwe?
Uyabona ukuthi ukucela usizo kwamanye amazwe emfowethu akulankinga. Kulamazwe amaningi avelelwa izingozi lezi ezamanzi, ama-earthquake ezicela usizo. Kodwa amanye amazwe avame ukuthi ancedise lapha eliyehlukile kakhona. Nxa lingelazo izinto ezolwezinja, ngizwa kuthiwa khona kuyadingwa izinja ezivela eSouth Africa, kukanti vele thina kanti izinja ezivele zikhona ezamapholisa lezana zitrainwane. Ngoba sokuyingozi lokhu futhi bafanele bahambe emazweni bayecela uncedo, ngoba sokuphambanisekile vele.
Uthini ngempiko le esiyibonayo esiyizwayo njalo ethi amalunga ezanu-PF sehluthune uhlelo lokwaba ukudla okuphiwa abantu laba bathintwe yi-cyclone?
Lokho kuvele kuvamile ukusela lobuqilo kudlwangudlwangu obusegqembuli lezanu-PF leli vele kusegazini labo. Ubuhwaba bakhona ngapha, abantu bayakhala ngendlala, abalamizi bafuna ukudla ngapha, laba sibuvele sibekhangele njengamakhanka amelele ibhalabhalesi eselifelodwa. Ye, ubusela bakhona kuvele bukhona, abasuze buphele. Akusethusi mfowethu ukuthi abantu bezanu-PF bazantshontsha ukudla lokhu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Kunjalo nje ingcwethi ezibona ngezomkhathi sezikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise indlela zokulimukisa uzulu ngengozi eyabe isiza ngokuthumela imibiko ezwisiswa iloba ngubani ukuze kwehliswe inani labalahlekelwa impilo. Hatshi lokho okuvelele ilizwe ngemva kwezulu lesiphepho ele-cyclone Idai elidale umonakalo omkhulu eManicaland. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi ezibona ngokuguquka umkhathi zikhuthaza uhulumende ukuba afunde ukulungiselela elakusasa ngokulungisisa amaphutha abe khona ekuphathweni kwengozi ezedlule ezifana lengozi yezulu lesiphepho ele-cyclone Idai elisanda kwehlela izigaba zeManicaland, Mashingo leMashonaland East. Eyinye yalezi ngcwethi uDr. Leonard Unganayi uchasisa ngabakunanzelele ngomonakalo obekhona eChimanimani leChipinge.
One of the challenges that we have realized with the local Met Service when they give an early warning.
Esesikunanzelele ukuba lapho abezomkhathi besethula imibiko yabo, abalayo indlela eyiyo abayisebenzisayo etsho ukuba nxa sekumbi sekumele kuthunyelwe umbiko wokulimukisa uzulu. Ukubona kwami ngesinye sezikhele ezikhona kwezokusabalalisa imibiko ephathelene lezomumo womkhathi.
Enye inkinga ekhona uDr. Unganayi uthi yindlela ababona ngezomumo womkhathi benza ngayo elizweni bengacebisa uhulumende ngokwaneleyo.
Because you don't want to just say this is going to happen without a proper advisory. So some of those gaps.
Akumelanga ukuphonga ukuthiwa lokhu yikho okuzokwenzakala, kungekho ndlela zokucebisa okumele bacetshiswe. Lokhu ngokunye osekulungisiswa ngeqiniso lokuba kunyanga ezimbalwa ezilandelayo sizawubona umahluko undlela bethula ngayo imibiko yokulimukisana.
Omunye wabaculi besifazane elizweni unkosazana Edith Katiji owaziwa ngelokuthi Edith Weutonga uthi kunengi okwakungenziwa ngabakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo okubalisa olwabaculi ukulimukisa uzulu lohulumende ngengozi eyayizolethwa lizulu lesiphepho ele-cyclone Idai okwakungasiza ukwehlisa inani labalahlekelwa imiphefumulo.
abahlabelela abaningi sihlala thi ku-social media bathi bezingakhulumi ngakho and mina njengo-Edith Wotonka ngezenhliziyo yami ibuhlungu ukuthi I think ngabe sancedisa abantu abaningi ngokukhuluma ngakho ngokuhlabela ngokuthi siqaphelise abantu ukuthi hhayi ikhona ingozi ebuyayo suka nini lapho elihleli khona suka nini lapho lalela nini lihambe liyehlala ku-higher ground bathi asenzanga khonoko
u-Edith uthi kumqoka ukuba sizinuke amakhwapha njengelizwe sibona ukuba singenzani ukuthuthukisa indlela esiphatha ngayo izehlakalo eziyingozi
kathesi sesibhizi sesipointa sesikhombana ngemini but i-damage has been done abantwana sebefile isasa lethu selifile abantu abasela ndawo zokuhlala abasela ukudla abasela mizi abasela lezimfuyo abasela but kukhona vele ekwakumele sikwenze thina njengabahlabeleli esingakwenzanga and ngithi leyi kumele ibe isifundo ukuthi kusasa kungathiwa khona laphana kuyabe kule 65 degrees baleka nini siyabaleka siyenzani siyazisa umphakathi ukuthi hhayi lapha njengabahlabeleli zwanini ukuthi kuthiwani kumele sihambe
kusenjalo umphathintambo wezabelo engumgcini sihlalo wequla labaphathintambo abakukomidi ebona ngezokulondolozwa kwemvelo lokwenqabela ingozi umnumzana July Moyo uthi kuningi asebekufundile ngemva kwengozi edalwe yi-cyclone Idai.
For instance, the center that we want to create is being financed by a Strive Masiwa.
Nakube yindawo esiba khona nokunaphakade. Ibe lemitshina yakulezi nsuku okufana naleyo esetshenziswa kwamanye amazwe esiza ukwazi isimo ingozi ingakabi khona lokuthola ulwazi olwaneleyo lapho ithe yaba khona leyo ngozi.
Iningi lalezi ngcwethi zithi okunye ungasiza ukwenqabela ingozi yalolu hlobo njengaleyo elethwe lizulu elesiphepho yikufundisa uzulu phezu kokuqakatheka kokulondolozwa kwemvelo yona esitshabalala osekubangele uguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amalunga ekomiti yedale lePhalamende eStanding Rules and Orders abhodabhode esigabeni zeManicaland leMaswingo namuhla ehlolisisa umonakalo obangelwe lizulu lesiphepho athi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo njalo abantu balokhu begebha bedinga izihlobo zabo emanzini lalapho okudilike khona. Unkosikazi Lillian Timvios obekuleliqula uthi baza kwethulela uhulumende kanye ledale lePhalamende umbiko ngabakufumeneyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lolu daba.
Manzi khona izi zonke akusela indlu kulaphathe kule indlu khona kulamatshe amakhulu aphansi khona. Ngifike bethi kwakhona bathole belokube izolo athole abantu abathathu khonapho imuli lokhu ezilokhu zizigebha zidinga abantu izihlobo zabo. So kulo munye ugogo bakithi over 60 years I think ade lokhu begebha uthole lokuza umakoti wakhe lo mntwana wani. So athi siredinga i-7 year old.
Bekungela abantu ababancedisayo njengamasotsha kumbe abanye abalolwazi olujulileyo.
Akulalutho gaya kuthiwa khona khona ino abangane ade bebuya bencedisa kodwa baze badinwa labo ngokuthi akula stafu esifikayo ngale akulalutho. And then kuthiwa kwakhona kule ndawo lapho kuthiwa kwakhona kuphiwa abantwana kuphela istafu. Umfazi ka-MP wangikhona lwana kuthiwa ngusakho kumbe ibizo lakhe mbani ukuthiwa lwa umfazi wangikhona kuthiwa khona ama-2 year old and below kuphela. So abantu kwaphana vele amashopu angikhona kuthiasebeqheza izinto vele akulalutho ade kufanele ukuthi amasosha abencedisa kodwa kuthiwa vele bazulela kwapha abasancedisi
ukuthi abanye abantu abenelisi ukuthola ukudla abanye bayakuzuza
yiniqiniso. Hayi ukhanye ngani kulokuyikhempu lapho okuhamba khona abantu bona abaphiwayo abalamakhadi bona kubo bodwa abaphiwayo nxa kungela vela kuyo. So yinto le efanele ukuthi vele sithe khona sizabhala iziphoti. Akulungiswe bakithi ubuntu bethu akusi angikwazi ukuthi ubuntu bethu bangaphi kumbe shuwa. You know ukuthi kwakwakhona wena. Then angikwazi ukuthi ngingathini kodwa kubuhlungu. So sike sahlangana ne-NGO sesiphuma. Sabatshela sathi hayi abahambe ezindlini. Bepha abantu ukuthi bethe bebe yibo abapha abantu. Hayi khona ukupha abantu laba ama-politicians. Because ha kukhanya ngani sebe-politicize i-AIDS yangkhona. Namhla sihambe e-Chipping akulamanzi e-Chipping. Ngokuthi kwakhona ama-pipes onke athethwe ahamba.
Lo ngunkosikazi Lillian Timvios olilunga lekomiti yedale lephalamende e-Standing Rules and Orders njalo engowebandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi liphatheke kubi kakhulu ngomfanekiso ogcwele enkundleni zokuxhumana oveza isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira ezithandele ngelembu le-ZANU-PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi labasekeli balo bakhathazekile kakhulu. Ngokunjalo lithi selithume umkhokheli walo unkosazana Thokozani Kuphe ukuthi ahlale phansi loMasarira kusasa azwe ukuthi kuyini okwenze wavunula impahla yeZANU-PF yena engowe-MDCT. Lanxa singenelisanga ukukhulumisana loMasarira, ingcazelo ayiphe embikweni awethulele uZulu ngeWhatsApp ngeyokuthi wathandela ngelembu leZANU-PF ngoba waye kwabozala njalo wayengelalo elinye ilembu ayengazithandela ngalo. Sixoxe lomgcinisihlalo we-MDCT, uMnumzana Abednego Bebe.
Kuyinto esihluphe kakhulu njengebandla-ke ukuthi hawu sesibona omunye wethu esegqoke izigqoko zebandla lezami. Kusihluphe kakhulu-ke, kuyahluphe kakhulu ama-structures ethu abaningi-ke babuhlungu into yangikhona ibuhlungu. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi njengebandla elihlonipha-ke isisekelo sebandla, i-constitution yebandla, sizathatha amanyathelo ahlonipha i-constitution yebandla njalo ahlonipha abantu abasekela ibandla kanye neZimbabwe yonke jikelele esekela umbono wokuthi izami siyehlulekile. Yindlela-ke esizayenza ngendlela ehloniphekayo, indlela ehloniphayo, indlela njalo ezakwenza ukuthi bantu babe nethemba lokukholwa ukuthi sile ndlela esingahamba ngazo izinto, ukuthi nxa singathola intshukuntshu yokuba sembusweni kuthi izinto zingahanjiswa ngendlela eqondileyo.
Yena selike lahlangana laye yini lazwa icele lakhe?
Besingakahlangani laye, kodwa-ke umkhokheli wethu uzabe ehlangene laye kusasa. Sileleleke ukuthi akhulumisane laye ezwe-ke leyo mbono wakhe andibana-ke singakaze sitshele umphakathi ukuthi kuyini esizakwenza.
Kubasekeli benu la sebantwini nje abathe bebona lokhu banakanela ukuthi selilobudlelwano lebandla leZANU-PF lithini?
Esingakutsho ukuthi mhlawumbe kulamaphutha athile ekade lokhu senzakala esenziwa ngabanye babakhokheli benza ukuthi-ke abantu babe nombono onjalo. Sesikunanzeleleke ukuthi kufanele sithathe inyathelo lokuthi silungisise khonokho okwenza abantu babone okungayisikho okuyimelwa libandla. Engingakutsho ukuthi thina asingake saba i-extension kumbe ngisithi i-appendage yezanu kumbe ngithi sisekele izanu ngesintu lanxa kutheni ngoba umsebenzi wethu kumbe ukuba yithi kwethu yiku-opposa izanu. Ngezinye indlela ukuba yithi kwethu yikuphikisana lezanu. Akula muntu ongasekela lo aphikisana naye, usekela lo odlelana naye atsho ophikisana naye. Okwakathesi siphikisana naye izanu, asinasizathu sokuthi sisekelane naye. Njalo labo esibabona besenza lokho okuyabe kukhombisa ukuthi khona-ke abantu babe nokukholwa ukuthi sisekelane nezanu, sizathatha amanyathelo aqinileyo ukutshengisa abantu ukuthi hayi labo akade besenza lokho okutshengisa ukuthi sisekelane nezanu bebephambanisa.
UMnumzana Abednego Bebe ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT. Kulife Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela udaba lokuhlaselwa kwabokuza abagoqela abadabuka eZimbabwe izizalwane zakwele South Africa eDurban. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwisana lokulungisisa umonakalo odalwe lizulu lesiphepho ele cyclone Idai kwele Mozambique sebebhekane lolunye njalo uhlupho lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leBrithani, iMelika, Australia, Canada lamanye ziyaqhubeka ngemizamo yazo yokuqoqa uncedo olumele luqondiswe kwabehlelwe ingozi yezulu lesiphepho elidale umonakalo omkhulu eManicaland lasemaSwingo. Abenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative labo bamanyene lezinye inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Brithani ekuqoqeni loluncedo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Freeman Ncube ochasise okuningi ngabakwenzayo.
Sihlangana lama organizations amanye athize bathe bona kungcono ukuthi kuhlangene kube ngabantu bonke sibamba sizama ukubambana ukuze sibone ukuthi siyancedisa. Sakubona lathi ukuthi into enhle kakhulu leyo ukuthi sisebenzisane le embassy le government yase Zimbabwe kodwa through embassy yase United Kingdom kanjalo. Bekulabanye ama organization nje akuphuma ku diaspora lawo akade busy encedisa ngaphandle kwawo lakade sebevele sebeqalisile kanjalo, kodwa thina siyibone ukuthi sibambane lenhlanganiso eziningi ezinye kade sesisebenzelana lani le embassy yase United Kingdom ukuze sibone ukuthi sikwenza kube kukhulu sincedise siunit A1 singabantu banye sibambane njalo.
Esele kubuthanisile lapha ikuphi sibisibili?
Impahla seziziningi sokulamasaka lamabheli lamabheli ase amaningi ukuthi I think kungaba ngama-container 4 or 5 angaba khona kade sangaphuma ehamba. Sizama ngomzamo wethu konke ukuthi siqogelele imali, sicela abantu nje ukuthi sincedisane ngemali ukuze sikwanise ukwenzani ukuthi sihambise ama-container lawo ngokuphuthuma masinya ukuze abantu bakwanise ukuthi bathole izimpahla, ingubo, izicathulo, into ezinjengazona lezo lezinto ezinjengabo i-medication esathi amaphilisi obandage lani konke konke izinto ezinjengazona lezo sokuhlanganisiwe.
Njengangale Mozambique kuthiwa sokuqhamuke lomkhuhlane wesihudo se-cholera, lina lani likhangelele ukuthi liyencedisa lapho kuqhamuke umkhuhlane wesihudo?
Organization nje eyinye evele eyaqala ngavele ukwenza iZimbabwe Diaspora Cholera Crisis ngamadokotela ahlangana bathi behlangene bathi kungcono bayenze. So bona lawo sebekubonile lokho ukuthi sokulento enjalo yenzakalayo, so babhizi lawo bayahlanganisa ukuthi babone ukuthi bangakwenza njani ukuthi bakuvikele ukuthi kungangeni kakhulu nganene ngapha eZimbabwe.
Alesabeli na imibiko esiphuma yokuthi uncedo lolo engxenye alusaqondiswanga ebantwini abavele beqondane lokuthi bathole lolu ncedo?
Asikezwa kangako ukuthi sokulento enjalo engabe siqalisele ukwenzeka, kodwa kuyukuthi thina ngapha sizama ngendlela zonke ukuze sibone ukuthi izinto lezo esizithumela ngapho ziyafika, siye zenze lokuthi dinge kulabantu nje sizabacela ku-team yethu ukuthi bahambe bafike bayebona ngamehlo ukuze kube lesiqiniselo ukuthi abantu be-diaspora bakhululeke inhliziyo zabo ukuthi kulabantu aseke bahambile babona ukuthi izinto lezi zifika and zifikela ebantwini labo abahluphekileyo njalo abazidinga lezo zinto.
Emalini lapha selibuthanise ngakanani?
Ngikhangela ngama different organization njengoba ngisisho ukuthi abayakade ngaphandle. Abanye si i-target sifika kubo 60,000, enye kade ngibonile singena kubo 14. Thina ngoba sisile almost 4 days sikuqalisile lokho, we are already hitting i-target ka-5 at the moment, but yena okwanamhla angikakhanyile sisibile ngamandla, but i-target yethu sifuna ukuthi ibe ku-50,000 to 100,000.
Ukubamba kwabeZimbabwe ukuphathisa kule ingozi ukubone njani wena?
Ukuthi ngiyajabula ngoba okunje angikaze ngikubone. Ukubambana kwethu akuzange kube lokuthi lo ngubani, lo uvelela ngaphi, loba kunjani, sibambane njengemuli yaseZimbabwe. Kujabulise yazi abantu abaningi kade bengathembi ukuthi kungenzeka lokho, and ngikhuluma nginje kutshengisele amazwe angaphandle ukuthi eZimbabweni singabantu beZimbabwe siyakwanisa ukuzenzela izinto zethu, singacelanga ngaphandle nxa singabambana. Kube kuhle kakhulu sibili, and abantu lakhathesi lokhu bethulile izinto, lokhu bephosela izimali, lokhu bencedisa befuna ukubona ukuthi abantu abasekhaya abahluphekileyo labo bayathola usizo.
Umnumzana Freeman Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative wabekhuluma ecingweni ekwelebhilithane lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu ngelinye lamaqembu amahlanu azamela umhlubo lowangezansi kwezwekazi le-Afrika kumncintiswano walonyaka wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liphumelele ukuyadlala kumncintiswano walonyaka we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngemva kokunqoba elikwenze iqembu elimela ilizwe le-Congo Brazzaville nge-2-0 ngensonto enkundleni ye-National Sports Stadium. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo li-11 kusibaya sika-Group G, kuthi elinye iqembu eliphumelele kulesi sibaya ngele-Democratic Republic of Congo, lona elinqobe le-Liberia nge-1-0 laphutsha lile miklomelo li-9. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngabagadli uKhama Billiard kanye loKnowledge Musona. UMusona unguye njalo ukapteni weqembu leZimbabwe ukhuthaze ukuba kuqalwe masinya amalungiselelo okuyaphatheka kwimidlalo ye-AFCON yona eyaqala ngenyanga kaNhlangula.
Okuqakathekileyo yikubana siphange singene kukhempu njalo sithole imidlalo yokuzwana amandla eqinileyo. Okumqoka yikubana thina sibe lamalungiselelo amahle njalo siphangise ngazo zonke indlela ukuthi sitholakale kukhempu. Singenza njalo konke kuzahamba kuhle njalo okunye konke kuzaziyenza.
Amanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi lase-Afrika azaphatheka kwimidlalo ye-AFCON ngabalisa ele-Angola, ele-South Africa, ele-Namibia kanye lele-Madagascar. Ngokwesine ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba liphatheke kumncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2004 oqhutshelwe elizweni lase-Tunisia, kuthi ngo-2006 liphumelele ukuyadlala kumncintiswano oqhutshelwe elizweni lase-Gibhite, ikanti ngomnyaka ka-2017 libe ngelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano oqhutshelwe elizweni lase-Gabon. Kuyo yonke le mncintiswano iqembu lama-Warriors alenelisanga ukudlula kusigaba sezibaya. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili lantathu libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Mozambique ngolwesihlanu olwedluleyo. Lawa maqembu azaphindana umphehlo kusasa ngolwesibili esigodlweni iHarare, njalo iqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Young Warriors kumele linqobe ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-Under-23 Total CAF Champions. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Jaheli Dala. Kwanele mthwakazi kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Ezinye izidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina engenza lumsebenzi. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.